Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje.
Ibandla linye ngalinye lingakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli, lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhla ka 5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo ezilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachuma esikhombisa 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela.
Nanko ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene lendlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
Studio 7 achitsanangula mulimi rwechindevele mashandiro anoita Electoral College. Iyo zvino
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa 5 Mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti Electoral College. Electoral College idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica, anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri, vanosvika 291. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava, vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Tinokutendai nekuona dzidziso iyi.
Of their human rights. Girls have the right to a safe, educated, and healthy life, not only during their formative years, but also as they mature into women. According to the United Nations, if effectively supported and educated, girls have the potential to change the world. Both as the empowered girls of today and as tomorrow's workers, entrepreneurs, mentors, household heads, political leaders, and mothers. It's now time to hear from the stakeholders of the show. We will get that to our listeners and viewers. Just to remind you, as we run this show, you're free to call us in, you're free to let us know. You can send text to us, you can message us on Facebook and on the web, and we will call you back if you would like to participate in this show. Let's take a look at a tailor, Mrs. Noma Gugu Chili, who talks about this day in Victoria Falls.
I'm nzima kwaba nama challenges okuthi abazali baswela imali yokuthi ngiregister yokuthi ngiqhubekele phambili ngenhlelo zami zesikole. So ngabona kukuhle ukuthi ithi ngiyenze imisebenzi yami, imisebenzi yezandla. Ngaye ngiqalisa ukuyenza ama-course. Ngayenza i-course eyokuluka okuthiwa i-cosmetology. Ngahlalahlala nje ibingancedi kangako because bengihlezi endlini bengisele lapho engasebenza khona. So ngagcina sengiyenza i-fashion yiye engilethela. So kakhulu abantu baba lama challenges ena lothi abazali bayaswela imali yokuthi besifundise. Sicine la ungajako okuningi, ugcine sikhomba lani lani. Ngingadinga something yezandla, imisebenzi yezandla ikhona engayiyenza ezakuyenza ukuthi uqhubekele lawe ngiphambili yempilo. Lawe ma uthanda ukuthi ungareyize imali yakho ube usuqhubeka ngenxa yokwanisa uqhubeke nesikolo sakho ukusifundisa.
Okay, so ngaphandle kwendaba zesikolo, in terms of menstruation emntwaneni oyinkazana, yiziphi izinto abazisebenzisayo mhlawumbe kumbe inhlupho abahlangana lazo kumbe lihlangana lazo?
Siyasebenzisa izinto ezihlukahlukeneyo, kuyashiyana. Abanye basebenzisa amalembu, abanye basebenzisa ama disposable pads, then abanye basebenzisa ama sanitary pads. But abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu kuzele sele ukuthi enganjani engathenga iswele imali yokuthi enjani ethenga ama pads.
That there was a misnomer Gugu Chili in Victoria Falls speaking to Studio 7's Nokutava Dlamini in Vic Falls. Nokutava also caught up with Mr. Trimo Ndolo from the Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network.
And sesihambe njani ukuncedisa abantu abangamantombazana, sisilela ngaphi, sibone ukuthi singakhona ukuthi maybe sifinyele lapho esifuna ukuya khona. Ngoba abantu abangamankazana ngathi bayi-future ye-community, ngathi umhlaba nje jikelele. So kubalulekile ukuthi sibe sibancedisa lapha lalaphana. So thina njengenhlanganiso siyazama kakhulukazi ukuthi sibancedise abantu abangamankazana, especially njengenhlanganiso sikhayelele kakhulu during their menstruation cycle. Uma bengena esikhathini laphana siyakhona ukubancedisa, sibanike into zokusebenzisa ezibancedisa for iminyaka engaba mthathu kusiya ku-4 years. And kathesi siqalisile nezikolo ungakhangela ezikolo laphana kuyabe kule sikotsho. Then umntwana wenkazana asuke esiyasebenza isambuzi, then ma ephenduka laphana ethi uyageza izandla uyabe yi-1 sokumele akhojoze. So njengenhlanganiso siyazama ukuthi sincedise sikhonvetha ama-manual boards, then siwayenza esiba lama-solar pump, kube lezimpompi. Umntwana wenkazana asakhotshoze amanzi nje sewathola, akwanisa ukugeza. So njengenhlanganiso kuqhathanisa kakhulu ukuthi especially emakhaya ngayo ma singatshintsha izambuzi lezana esizibiza ukuthi ngama-black toilet kube ngama-proper system, abantwana bekwanisa ukuthi besenze ama-proper system, then kube lama-basin umntu angakwazi ukuzigezela izandla zakhe kuhle.
Mr. Trimo Ndolo there from Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network. He was also speaking to Nokutava Dlamini again in Victoria Falls. On that note, let us take a short break. Please stay tuned. We will be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes
for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, to discuss the International Day of the Girl, we are joined by the program's coordinator for an organization called She's Activated Girls Club, Mrs. Eunice Mandu, and also a very interesting story, a parent whose daughter has been a beneficiary of support programs that have been used to assist the girl child in Zimbabwe. Amai Millicent Chitanda, Amaiwa Michelle, we welcome you ladies to the show today.
Thank you. Good evening.
Awesome. Regaindi tange nemi mama, mai vamishi, ndimi munhu mukuru kapanapa, ndimi mune vana vadiki vachiri kukura vasikana ava. Titange nekutsvaga kuti zuva iri ratiri kucherechedza iri, International Day of the Girl. How important is this day to the day-to-day living of the girl child in this world?
Yeah, iri zuva ranhasi 11 October iri. Rakanaka zvikuru ende tinotenda nekuti nekuva kwaro mukati meupenyu hwedu tisi sevanhukadzi especially tichinangana navasikana vechidiki of which vanofanira vari vasikana but at the end of the day varigongova ana amai nini kuti zvatiri kuva necha today vachazozvitora futi kuenda nazvo even vava mudzimba mavo and they will do the same. I'm so happy kuti zuva iri rakagadzikwa ichitarisana nezvaiitwa makare kare zvainzi sending a girl to school is losing much or nothing. But nowadays zvakutoonekwa kuti kuendesa mwana wechisikana kuchikoro ingamanake pane zvakawanda zviri kubuda vabereki vakuchengetwa iye akwanisa kuchengeta iye pamwe ize nemhuri yake yaanenge ainayo ende tinofara kuti nowadays nyaya dzemadrugs dzawanda nyaya dzemarelationship asiri machuwa kuvana vasikana akawanda but through this recognition yea girl child vana vakakwanisa kudzidziswa vakuramba vachifundiswa kuti izvi zvakashatira chii izvi zvakatsatira chii vachikwanisa kuita interact nevamwe vavo kungave kuchikoro kungave kumitambo and they are now realizing their full potential saka ndinotenda kuti now their rights are being appreciated.
Matsanangura zvakajeka ndovimba nevakateerera nevari kuona vakunzwisisaiwo batai makadaro ndinodzokazve kwamuri. Then I will come to you, Miss Mandu. You, what are you doing as an organization for young girls, for young women to support the cause of the girl in the country?
All right, thank you so much for having me, Ivan. It's also say She's Activated Club to not really expose girls' information to stimulate their knowledge base. To not try by all means kuti tibendese vasikana kunze tiva expose the information because takatarisa kare tichikura even the socialization process kana culture yedu yaiti vasikana havananyanya kuita stereki. Vasikana taikudzwa kunzi vasikana tongokura toororwa, that was it. But then it's also She's Activated tinoti aiwa vasikana tikakosha vasikana vanofanira kudzidziswa
nekuti vasikana ndivana mai vemangwana ende ndonyikawo yemangwana saka tinovadzidza tinova expose kuinformation for example ini ndinopa example yangu inini ndichikurawo from my background nansiri munhu anga asingagoni kutaura pamberi pevanhu anga asingagoni kutaura vakamera chaindaedza kudedera kutya kuti nenhehwe zvangu kutonzwa ngemweya uchabuda. But then when she's activated, I was exposed. Kiyota ma programs akawandisa, ma sessions akawandisa, ezvinhu zvakasiyana siyana, confidence, grooming and etiquette, zvese izvozvo. Tinodzidzisa vana vasikana kuti vakure vachizivawo vange vari mai vemangwana vanoziva vane knowledge. So that's what we do, so she's activated. We expose them to information to stimulate their knowledge base.
Very loud and clear there. Bataiwo makadaro ndinodzokazve kwamuri muchidimbu ndombodzokera kuna mai Mishi mama. Takanzwa nyaya yakatipadza chaizvo nezuro kuti Mishi wenyu imimi akaitirwawo nyasha akasangana nezvirongwa izvi zvikafamba mukatudza kuti muri kufara nemafambiro azviri kuita. Mungatiudze here muchidimbu chirongwa chamuri kushanda nacho chakatorawo Mishi?
Kunoku kumhondorongezi kuZimbabwe kune inonzi MTC. MTC founder wayo anonzi Maka wekune kumhondorongezi. Tiri kufara zvekuti nekuti community yedu kunoku semhondorongezi aiwa yasimudzirwa. Foundation iyi iri kuita zvakawanda. Vana vasikana they are realizing their full potential in academics, in sports. Vana vari kupiwa sanitary ware, vana vari kubhadharirwa maschool fees, and those girls vari kutamba especially soccer vari kupihwawo even mauniforms maregaria majezis ekuti vaonekere vachitamba, which is encouraging to other girls and even maparents. It's an eye opener kuti maparents, even the caregivers, the policy makers should by all means support and appreciate the girl child. You know, I'm so happy and grateful that my daughter, my second born, was nominated. And I'm so happy and grateful. I want to thank MTC for such a noble idea.
Tizvinofadza izvo kunzwa vabereki vachitaura vega zviri kukurudzirwa zviri kuitwa nevana. Ndodzoka kwamuri Miss Mandu muchandiregerera. Ndinoda kuti titarisewo kuti hanzi ukakachidzwa kauchadya zvinonaka. Ndinoda kuti titarisewo kuti imimi mune vamwe vamunoshanda navo, mamwewo masangano amunoshanda navo, kana mamwe mapazi ehurumende, kana mapazi emamwewo makambani, kana zvikoro nezvimwe vamunowirirana navo mukudyidzana kwamuri kuita uku. Muri kuona here sekuti sungawirirano yamuri kuita yekubatsira mwanasikana iri kuchovhera mberi muZimbabwe?
Tine mapazi akawandisa atinoshanda nawo tichiinclude even vagovernment. Ende unotoona kuti vana tinoita maoutreaches nowadays ekuti tinotobudawo tichienda kunze totonzwiyai kushamva, totonzwiyai kana kwamutaro uku tichienda kana kumasvigo tichitedzisa vana. Ende unotoona kuti vana vekare isisi patikakura zvisati zvatanga izvi zvemaorganization zvakatosiyana. Makuru evana vemazuva ano unotoona kuti vavanawo vane ruzivo. Ndisina kuti mwana ari muHarare here kana kuti mwana ari kumusha, vese vane ruzivo nekuti maorganization aya they are trained by all means kuti vabate even vana vari kwakadzikadzika kunonzi kusingasvikike. Saka ndinoti isusu nemamwe maorganization magovernment even ana UN Women vane maorganization avanawo, for example unonzi African Women Leaders Network, they are trained by all means. For example kuAfrican Women Leaders Network tinoita maprograms ekuti tinotobedza vanhu vanobva kumasvingo, tinotobedza vana vanobva kana kwarusape tichisangana techeka one toitiswa na matrainings aya anonzi matraining of trainers kuti tovadzidzisa ivo vanozodzokera kunda sei kunodzidzisa kwavanenge vachigara. Saka isusu nemamwe maorganization ese mudanho redu rekuti tinoda kutraya by all means to empower the girl child tiona sekuti zvinenge zviri kufamba zvakanaka, ende tikaramba tichidaiso tiona sekuti patinosvika kumberi uku tinenge tichitaura zvinhu.
Mhm. Ndodzoka kwamuri mai mishiti mbotaura futi zvishoma. Matudza zviri kuitika kumhondorongezi uko zvinofadza chaizvo. Zviza munofunga ini kuti zvingade kuitwa kuti izvozvo zviri kuitika kumhondorongezi izvo zviitike onyika yese jekerere vana vese rasikana vawane onyasha dziri kuwana vamwedzi.
Ya, ipapo ndinofunga kuti panofanira kungoitwa dissemination of information through my gatherings, even in my small communities. Kumuno kuma misha kuma rural areas, mutauni, worldwide. Pashungo iti kwa my gatherings, iwa kuhunga niza wanasikana, ise nivai ni my parents awo, kana vitu wane wa chengeta, wachima tau za kukosha, nekunaka kukusapota wanasikana.
Mm-hmm.
Izo shishu, we speak in Zimbabwe, even zvimwe nyika kwatovane ane dzimashota homes mwana achikura anogona kusangana nezvaanosangana nazvo saka akuwana support even before kana kuti during kana kuti even after a crisis ari kuwana support zvinokurudzira muvana kuti kana vasangana nezvakaoma sei they should report ukwanisa kupiwa support yakanaka kuti vana ivavo vakure vasina that hate vainenge vakangaswa vachikura saka ndinongoti nini zvinhu zvakanaka kuti nyika yese ive inotarisa nekurekonaiza kuti mwanasikana munhuwo ane marights ake ane potential yekuti anokwanisa kuita zvakanaka asatarisihwe pasi zvaiitika makare kare edayo kunzi sending a girl to school is a losing man for nothing.
Paive pakaoma makare karayo. Ndoda kuti ndidzoke kwauri hanzvadzi yangu Miss Mhandu tichiri panyaya iyoyi. Munhu wese ari kungoti girl child mazuva andinonzwa akawanda anotaurwa nezvevana vasikana vadzimai echidiki vasikana komukomana uyu munomusiirei uyu?
Chinoitika ndechekuti mazuva ano takazozoona kuti girl child akuwandirwa. Chakaitika ndechekuti tichikura mwana mukomana ndiaingoonekwa kunge mwana, mwana musikana aiko pasaidi. Saka ndopatikazoona kuti aiwa mwana musikana ari kuita sei, ari kudzvinyirirwa. Maorganization akawandisa ndozvaatanga kuti chii, kuti girl child. Asi isusu seshes activated under youth that traffic. Chakati aiwa tisiyo mwana mukomana, chine inonzi youth activated. So yes, she's activated and he's activated. We all stimulate my knowledge base. Kwa zizi chava wana wakomano kuti, ayo wangawa jize ukuti awarumi. Ngawa jize kuti, kuwamu rumi akuzi kusolva ma issues ya violence. But marume they have to be my gentlemen. Because atinu wadzise ukuti ayo ndaiva nwari responsible. Asinga kite ma responsibilities avo. So ma programs atinja kushi is activated. Neku is activated. Ma programs atango fanano. Ana green and efficacy wao. Ana confidence. Ese kumile chingo maita. So if you say she's activated, we have a braggart lab in which is activated. And then that I know, but nowadays, I recall among my organization, kana enda kazo ino zipadareo. Ni mangu mangu ansinda ziyo angu since I mainly focus on the girl child. But I know out there, Aricom organization, and we have some of them which are rising. So we can manage name up in the Mama Kawanda.
Ndotsoka kwamuri mai mishi ndanzwa hanzvadzi yangu ari kutaura kuti mwana mukomana makare kare ndiye ainyanya kutariswa asiwo kwaane masangano ari kudhilawo nevana vakomana ava. Imimi mwana mukomana muchindienzanisa nemwana musikana wanhasi zvakamirawo sei zviri kutsanangurwa nehanzvadzi yangu zvokuti kare zvaingonzi mukomana?
Ichokwadi ndoyada mutaura yaichiti it's so much better to send a boy to school than sending a girl to school. Mukomana aingonzi anofanira kuwana zvese zvepamusoro musikana achidzvanyirwa. But nekuda kwekurekonaiza girl child yakuitwa mazuva anoi nekuapprecieta vanasikana, mazvaitwa kare zvaizvira vana vaakuenzaniswa, mukomana akuenzaniswa nemusikana. Even panhaka chaipo chaipo baba anosiya vatizi uyu imba yekwakati kuborodel, uyu mukomana imba yekwakati kwakungave ku Southland kana kupi, vakuenzaniswa nekuda kwekuti vakazorealiza kuti aiwaka vana vese chi vanhu. ende maprogram echikomana anoitwa kwaanoitwa masangano avanoitwa zvavako zviri kuita saka tese zvava kuti vana vedu vese takuvakoshesa ende tiri kuvasapota nezvavanenge vachida kuti vaite.
Aha, pamapajekesa hapo tapanzwa. Ndodzoka kwauri hanzvadzi yangu, ndokubvunza kuti vanoda kushanda nemi, vanoda kubatsiranawo nemi, kune makolaboration kamazuva ano, vamwe vanoti ngatibatsirane iyapa, tionesane apa, vanoda kukudedza iyo tinonzwa kuti mati makakura muchinetseka kutaura iko zvine izvi, mavanyanzvi yekutaura pane vanhu, vanoda kushanda nemi, vanokutsvaga ikupi?
Alright, isu no 3 club iri ana inozvidzidza South Africa. Saka makada kuti tsaga vanongoenda pa Facebook page yeve Facebook page yakanzi Youth South Africa makaenda pane information yedu yese kubva kuma contact numbers ma emails edu aripo. We also have Instagram page yedu ye Youth South Africa and then we also have Instagram pages and Facebook pages for She's Activated Girls Club ne She's Activated Girls Club. Isusu we are located in Warren Park 1. Tinowanika kana makaenda pa Warren Park High School. Munokwanisa kuwanawo vanoita nezvezvivetivated club. You can join from there kana tinotibata pafoni. But then you can be everywhere. Ukangotibata pafoni chete, we are open to collaboration. Hatirambe nekuti tinoda kuti zvatiri fighter for zvinge zviri zvinobudirira.
Ah, tinotenda. Mamandouya kwamuri mashoko amunoda kusiyirawo vana ava vasikana vechidiki vatiri kucherechedzera zuva ravo nhasi ava ndeyekuti kudii vasarewo nembuva.
Hai, ini ndinongoti vasikanaka, aiwa gonna be days. Shumukai, arise and shine. Zviratidze unyanzvi hwaunawo. Zvese maprojekti ese ari kuitwa. Kungave kutamba bhora, kutamba kubika chaiko chaiko. Shumukai vasikana, musasaririre muchiti izvi ndezvevakomana, hakusisina zvevakomana. Like of opportunities in terms of employment. In terms of activities, Sumukaiwo is show your potential. And you see the benefits of it. Kana ukavane passion nazvo. Saka nokuti vasikana we yava nguva imwe kuti musumuke.
Aiwa
ndinotenda here, ndingamhorosa here.
Muna kumhoresa aniko mama, nguva yapera.
Paka, ndadambo mhorosa mai vangu vanonzi eni muchishanda vari kumarondera.
Mama
vanotenda NTC.
Vanofara chaizvo nhasi kunzwikwa paredhiyo vachimhoreswa nemwana. Tinokutendai zvikuru mama. Mai vamishi, mai Millicent, tinokutendai zvikuru kunge mange munesi muchirongwa chedu chanhasi. Tinoda kutendawo zvakare hanzvadzi yangu Eunice Mandu. Nesangano renyu ramunoshanda naro nemamwe ese amunoshanda nawo kuti mange mapindawo pachirongwa chedu chanhasi. To our viewers and listeners, we also want to give you our gratitude and thank you for following these programs every day, Monday to Friday, pano pa Studio 7. Tinokutendai zvakanyanya. Nhasi togumira pano, tosangana zvakare nemusi wemuvhuro tichienda kumberi. Anokuonekai nemufaro, Jimmy Evans Zvininga, ndiri muWashington DC.